vadaidzwa for questioning havana kuchajiwa havana kusungwa.
Saka iko zvino vari kupi?
Vari kubva nemibvunzo yavari kubvunza.
Ko imiwo semagweta mabvumidzwa here kuti munge muchivamirira zvakanaka pasina kushungurudzwa?
For the period yatanga tinawo hapana munhu amboshungurudzwa.
Vataura here kuti sei vavadaidza?
Havasati vataura because ivo vamahiya vafonerwa nevanhu vekumba kwavo. Havana kudaidzwa nepolisi yekuno kuHarare. Saka vanhu vekumba kwavo ndovavaudzwa kuti nepolisi yasvika yatingavaende pa law and order.
Ko zvatiri kumbonzwawo kuti dzimwe hama dzavo dzambochengetedzwa naivo mapurisa ichokwadi here?
Hai, zvatizivi. That is information yatisu hatautozvinzwawo, tikutozvinzwawo izvizvi.